Sangano reSauki iro rinokurudzira kusimudzira kodzero dzevanhu pamwe neutongo hwejekerere kuchamembe kuAfrica rinoti riri kushushikana zvikuru nekumbunyikidzwa kuvanorwira kodzero dzevanhu vanoita zvematongerwo enyika uye vatori venhau munyika dzemusadec. Semuenzaniso, Sauki ati muZimbabwe muna gunyana wegore rakapera vanyori Tsitsidangarembwa naJulie Barnes vakawanikwa vaine mhosva yekuda kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende mushure mekunge varatidzira murunyararo vachida kuti munyika muve neshanduko. Muzvarotambudzaigonese avo vanoshanda nesangano reSauki vati kutyorwa kwekodzero yevanhu yekuratidzira murunyararo kwakadai kunofanira kuzeiwa neAfrican Union.
VeSouthern Africa Litigation Center vari kurudzira vakuru vesungano guru renyika dzemuAfrica, veAfrican Union, pavachasangana kubva musi wa15 kusvika 19 February gore rino kuti vaongorore kudzikira nekutyorwa kwekodzero dzevanhu musungano renyika dzekumaodzanyemba kweAfrica, reSADC, kunyanya zviri kuitika munyika dzeEswatini neZimbabwe.
Sauki inotiwo muEswatini, Gweta nemukurumbira rinorwira kodzero dzevanhu mushaka Vuthulani Maseko akaurayiwa zvine usinye mukati musi wa21 ndira 2023 maawo mashoma mambo musikati wechipiri vatyisidzira vaishora matongero avo. Muzvare Gonese vati idzi ndidzo dzimwe nyaya dzinofanirwa kugarirwa pasi neAfrican Union.
Kurudzira veAfrican Union kuti vaone kuti nyika idzi dziri kutevedzera chibvumirano chekodzero dzevanhu vemuAfrica cheAfrican Charter on Human and People's Rights, kunyanya pachaitwa sarudzo dzematongerwo enyika kuti sarudzo idzi dziitwe murunyararo uye zvakakodzera.
Vachipawo maonero avo vakafanobata chigaro chemutevedzeri wezvekuburitswa kwemashoko mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaOstalos Kiziba vati Sauki yabaya dede nemukanwa.
Ine obligation to all government yeZimbabwe to account kunyaya dzekutsvanyirirwa kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe nehurumende yavamunangagwa. The must help us kuti gadzire nyaya yekuti muZimbabwe musabiwa, muZimbabwe musabirwa sarudzo. Tinofanira kuita zvakarekomendwa neAfrican Union.
Vati pane kuwedzera kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kune vagari vane maonero akasiyana neZANU-PF uye kushandiswa kwemapurisa kusunga dzisina tsarukano vanorwira kodzero dzevanhu, vatori venhau nevaratidziri nevamwe vanopikisa vakaita semutevedzeri wesadzigaro webato rinopikisa reCCC vaJob Sikala. Asi mukuru mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati muZimbabwe mune runyararo.
Hatitenderi kukurudzira mhirizhonga kune ipi nzira, nokuti takatarisana nesarudzo dzemuna 2023. Sarudzo dzinokosha dzichange dzine kukakatana pakati pemapato, asi tinoda kuti kukakatana ikoko kugova kukakatirana kwekutsvaka kuti tofambisa sei nyika kusina mhirizhonga mukati, asi kuri kukakatana kwekutsvaka nzira dzekufambisa nyika yedu kuenda mberi.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa kuti Zimbabwe neEswatini dzichaiswa mugango here kana kuti kwete, sezvo muzvare Limi Mohamed Shash avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubandiko rezvematongerwo enyika runyararo nekudzivirirwa kana kuti Department of Political Affairs, Peace and Security in the African Union Commission vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira kusvika taenda pamhepo. Misangano yekuAfrican Union iyi yatanga nhasi ichitarisirwa kupera mangwana makurukota ehurumende achisangana. Vatungamiri venyika vari kutarisirwa kuita musangano kubva musi wa18 kusvika 19 kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.